manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 7 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vedzisvondo vanoparura zvine mutsindo musangano wekuti munyika muitwe nhaurirano. Varayiridzi vanoti kunyanga hazvo vari kutyisidzirwa vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo.
Maringe nekushanda kwatinoita nevanhu vanoshungurudzwa. Pakumbunyikidzwa kwekodzero dzavo nhaurirano yese ingaitwa haifanirwe kusiya vanhu vakashungurudzwa
masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inofanirwa kuiswa pamusoro yogadziriswa kuitira kuti nhaurirano dzichaitwa munyika dzibudirire iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vedzisvondo vaparura hwaro yekuti munyika muitwe nhaurirano vamwe vapinda munamato uyu vachishora zvikuru kusaenda kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano uyu avatumira sachigaro webato ravo reZANU PF amai opa muchinguri kashiri kuzovamirira Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Zimbabwe maratidza chido chikuru chekugadzisa matambudziko akatasana nenyika apo vakuru vakuru vemachechi pamwe nevatungamiriri vezvematongerwo enyika avo vanosanganisira mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa mutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaLaf Momaduku nevamwe vaungana muHarare pamusangano wekunamatira nyika kuitira kuti nyika ibudirire zvakanaka uye murusununguko
Vana vari kuneseka panguva ino takaema kudai baba wedu tinondokumbira ruregerero rinobva kwamuri ngekuti ngegwinyiso takavaona vana veisungwa veiiswa muchitirongo zvikatitambudza mukati mwemwoyo yedu kuti chiinyi choitika nguva imweni kusungwa hapana chavanoziya tinondokumbira kuti vana vamwakatipa vakure
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati musangano ndewokuunza Zimbabwe yose pamwe chete kuitira kuti paitwe hurukuro dzekutsvaga nzira dzekupedza gakava riri munyika.
Hokero yataita iyi yanga iri yekuti tiparure nyaya yeku nyaya yekuti nyika yedu yeZimbabwe ikatanga kutaurisana. Nekuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvagadzirisika kakava atinawo munyika ari kukanganisa zvinhu zvakawanda saka tanga tichiti isu semakereke tigadzire nzvimbo yekuti inzvimbo yokunamata asi kumutsa mweya wekuti nyika ingatanga kuwadzana zvekare
Vamutata vati kunyange hazvo vamunangagwa vasina kuuya mbune vafadzwa nekubudirira kwemusangano uyu vamutata vati danho repirira vachatora semakereke nderekugara pamwe chete navamunangagwa navachamisa vokurukura zviri kunetsa munyika
tinofunga kuti isu nyaya yabuda apa inotoda kuti tibva panapa tinoonokokera vamunangagwa navachamisa kuti vasangane manzwa vese vachitaura kuti ndozvavanotarisira saka makereke akamirira kuti vachita izvozvo ndofunga ndoe next step yatinoda kuti titore kuti utungamiri wemakereke tigadzire tione kuti ndevanani vangaenda vanoona mutungamiri wenyika kuti zvingaita zvarini kuti vasangane navachamisa kuti bopoto riripera.
Vachitaurawo pamusangano uyu, vachamisa vatenda vedzisvondo nekuumba mukana wekuti nyika ite hurukuro dzekupodzana pamwe nekuumba nyika.
Tinotenda makereke nekuti makereke haana kwaakarerekera. Makereke kunyanya-nyanya ZCC, vana UDASOS, vana ABC, vaita basa guru zvikuru rekuunganidza vemapato, rekuunganidza vatungamiri vakasiyana-siyana. Ndozvatinotarisira kuti zvivandudzwe, zvigadziriswe. Zvakanaka tikava nechechi yedu ichitungamirira zvepanyika kuti tikwanise kufamba tichigadzirisana. Kwete kuusha vokunze, asi kana zvarambawo, zvine zvakuda kuti vokunze vabatsire kuti nyika yedu igadzirisane.
Vachamisa avo vasina kuenda kumusangano wakakokerwa navamunangagwa nezuro, vatiwo hazvibviri kuti pasati pave nekuvimbikana, vokokwa kunzvimbo yakarerekera kubato reZANU-PF.
Chinonetsa pastate house ndechekuti inzvimbo yakarerekera divi rimwe chete. Haugoni kushaidzwa kumba kwemunhu wonzi uya tizotaura nemamu nekusanzwisisana. Ko kanopindamo katadza kubuda mumba make. Saka isu tinoda kuti zvinhu izvozvo titange tagadzirisa kuvimbana. Hakuna munhu anongoti ngatitamba tose tisati tawirirana. Ngatiwirirane mafambiro, tawirirana. Chechi ndiyo inogona kutibatsira kuti yananisa. Tawananiswa pamwe chete tochitanga kukokana kudzimba. Kungava kudzimba dzinogara vamwe kana kudzingagara vazhinji. Izvozvo zvinozouya asi tambowirirana kuti donzo rinofanira kugadziriswa neripi chokutanga. Chechipiri pane nyaya dzakawanda. Ndine maMP kutaura kudai andinotungamirira asi kurara mudzimba vamwe ari muzvitokisi. Izvozvo zvoda kuzvigadziriswa nokuti hatigoni kutaurirana umwe akasungwa muromo. Hatigoni kutaurirana umwe akasungwa maoko. Saka toda kugadzirisa nyaya yokuti mauto edu anoita basa rakanaka munyika. Ngaadzokere kumabharaki munyika muwane runyararo vanhu vofamba zviri nyore.
Vachitaura vakamirira vamunangagwa, amai Opa Muchinguri Kashiri, vati zvaitwa nevedzisvondo zvakanaka uye zvakakosha sezvo zviri kubatsira mukubatanidza vanhu. Vakakurudzirawo kuti munhu wese ave nechekuita mukuunza runyararo munyika.
Constant interruptions and prayer of this nature are positive and will help foster continued dialogue between government, the church.
Kusangana neminamato yakadai zvakanaka zvikuru uye zvinobatsira panauriranwa pakati pehurumende, chechi nevanhu vese. Makungano akadai anotibatanidza sevanhu vamwe.
Vedzisvondo vanamatirawo mutungamiriri wakanaka munyika, kupedzwa kwehuori pamwe nerudo munyika. Musangano uyu wakokerwa neZimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Evangelical Fellowship of Zimbabwe pamwe neUDASOS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masangano anomirira varairidzi vari pakurangwa mabasa anoti kunyanga hazvo varairidzi vari kutyisidzirwa munyika yose, vacharamba vachienderera mberi nekurangwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Mutungamiri werimwe remasangano aya reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takawafira Joe, vanoti vari kutambira nyunyuto dzakawanda chose kubva kuvarairidzi vari kuti vari kushanyirwa muzvikoro vachivhundutsirwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori, pamwe nevechidiki verimwe bato rezvematongerwo enyika ravasina kudoma nezita. Dr. Joe vanoti varairidzi vanokwanisa chete kudzokera kumabasa kana hurumende yakatarisisa zvakare mari dzairi kuda kuvapa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Zhou pamusoro penyaya iyi.
Ndingati kurangwa kuri kuenderera mberi, varayiridzi vakawanda vachitarisa kujoina kurangwa mabasa. Asi dambudziko ratasangana naro ndorokuti muzvikoro mazara vanhu vanenge vachi vari kubva kwapurezidhendi, vamwe vepisi, vamwe mapurisa, mayutiwo emapolitical parties, ende vese vari kubvundidzira maticha kuti industrial action ine zvokuita nematongerwo enyika. taona maheadmaster akawanda anoita zvekuti anenge achititi vakapiwa instruction yekuti maticha ngaadzoke kubasa. Saka pane vamwe vakutobhadhara vanhu vemumavillages kuti vanobvundidzira kunogara maticha mulocation kuti adzoke kubasa, vachitevena kuti kana vakasaregera kudzoka kubasa kuzodzidzisa vana vavo vanovapisira mudzimba.
Asi munofunga here kuti pane chingashandurwa nekuramwa mabasa kwamaitawo kuti tiona kuti svondo rave kutopera muri pakuramwa mabasa?
Isu kana tatingafunga kuti pane chingashandurwa, tingatambogara taenda pakuramwa mabasa. Tinofunga kuti zvinhu zvese zvinoshandurika kana vanhu vakapa nhaurirano dzamandorokwati nguva yekuti vanhu vataurirane. Hationi chinganesa kuti tishandure pane kuti tipe $50 chiti ndiyo kushini. Hurumende ine chido chokuti tive needucation yakanaka, inokwanisa kushandura zvinhu ikapawo percentage dzemaincrement dzakanaka.
Asi mune tarisiro here kusangana nevashandirwi kuti munge muchiedza kutsvagana murima umu?
Isu kana nhasi taiko vakati taurirane, tinenge tasuduruka kubva paya patiri tinoda nhaurirano dzakadaro. Asi dambudziko racho ndeyekuti tiri kudhila nezvigogodza zvinofunga kuti zviri nani kubvundidzira varairidzi, tozotaura nevatungamiriri vavo tambovadzosera kuzvikoro. Saka isuwo tiri kuti hatimi takazotaurira navo tadzokera kuzvikoro, varairidzi vacharambawo vakaramwa mabasa kusvika tambotaurira navo.
Vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inofanirwa kuiswa pamusoro yogadziriswa kuitira kuti nhaurirano dzichaitwa munyika dzibudirire. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, vaOK Machisa, vanoti nhaurirano dzinoda kuitwa pasina kunyeperana nekuchichidzirwa kuitira kuti dzibudirire.
Ndinoona kuti chakanakira Zimbabwe ndechekuti tiumbe Zimbabwe tese, tiende pasi tinotaura tese. Asi ngatiregei kuti kana taakunotaura poita umwe munhu anenge ane pfuti yaakaviga kumusana.
Kuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama, avo vanovezve sachigaro weMDC mudunhu reMaryland, vanoti hazvigoni kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatungamire nhaurirano dzine pundutso, asi kuti patsvagwe munhu kana sangano rakazvimirira rinomira semuyananisi.
Vanhu ava vakagara pasi vakataurirana, zvino ndichida kuti pave nezvokutaurwa ndaita, pave necivic society, pave nemachechi, pave ne mapato ematongero enyika, vagowirirana kuti tinoda kugadzirisa yatinoti iyo National Transitional Authority. Iyoyo National Transitional Authority yakaiswa pautungamiriri ichitora vanhu vose vanobva kucivic society, kumachechi nemapato anoita nezvematongero enyika zvinofamba, uyezve nekuti mauto asapindura munyaya dzematongero enyika.
Asi mutauriri weTransparency International muZimbabwe vaFrank Mhlapo vanoti sangano ravo iro rinoongorora nyaya dzeuori pasi rese rinoona sekuti Zimbabwe haigoni kufambira mberi kana isina kugadzirisa nyaya dzeuori munyaya dzemari nezvematongerwo enyika. Mukuru wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum Muzvare Blessing Gorejena vanoti sangano ravo rinoshuvira kuti vakatyorerwa kodzero dzavo nekushungurudzwa vapinzwewo munhaurirano dzine chekuita nekugadzirisa zviri kunetsa munyika kuitira kuti inzwi ravo rinzwikwewo.
Nhaurirano yese ingaitwa haifanirwe kusiya vanhu vakashungurudzwa mumashure kuti zvichemo zvavo zvizivikanwe, uyezve kuti panzwisise kuti manidzi avo ndeapi, ivo vanofungawo sei nezviri kuitika izvi.
Mukuru weElections Resource Center vatawanda Chimini vanoti vese vane chekuita neZimbabwe zvisinei nekuti ndeve matongerwo enyika here kana kuti kwete, vanofanirwa kupiwa mukana wekutaurawo munhaurirano dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti kuratidzira kwakaitika mwedzi wapera kwakaona kodzero dzevanhu vakawanda dzichityorwa nemauto nemapurisa. Britain neAmerica dzakabuda pachena dzichishora hurumende yeZimbabwe nekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita. Asi hurumende inoti yakaisa masoja mumigwagwa senzira yekudzivirira kodzero dzevanhu vasinei nekuratidzira uku. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vashora zvikuru kuferefetwa kwavari kuitwa nekomiti yedare reCongress. Komiti iyi iri kuferefeta vaTrump nyaya dzemari pamwe nemabhizimusi avo. Hurumende Central African Republic yanyorerana chibvumirano cherunyararo nezvikwata gumi nezvina zviri kurwisa munyika iyi. Izvi zvabudirira mushure memasvondo akawanda pachiitwa nhaurirano dzerunyararo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvinofadzwa nematanho enhaurirano akaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro, pamwe nevemakereke vaitawo munamato nhasi ekuti munyika muite nhaurirano. Vamwe vanenge vachiti vamwe ndo vanoti havafungi kuti vaMnangagwa vari kuita izvi nemwoyo wose, asi kuti vari kuda kubata kumeso vatungamiri venyika dzemuAfrica pamberi pemusangano weAfrican Union uyo uri kuitwa muAddis Ababa kuEthiopia svondo rinouya. vaMnangagwa vanonzi vakatotumira nhume dzavo dzinoti vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaPerenzi Shiri kuKenya neTanzania, vaChristopher Mutsvangwa vachienda kuZambia pamwe navaPatrick Chinamasa vachienda kuBotswana kuti vanofanopira mamiriro yakaita zvinhu. Ukuwo mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa havana kupinda musangano wakashevedzerwa navaMnangagwa neZuro vachiti vanoda nhaurirano dzinotungamirwa nemunhu asina divi raakarerekera, kwete navaMnangagwa vavasiri kutambira semutungamiri wenyika. Nekune rimwe divi, vaMnangagwa havanawo kupinda musangano washevedzerwa nevemakereke nhasi, asi kuti vanga vakamirirwa kumusangano uyu nasachigaro webato ravo reZANU-PF amai Opa Muchinguri Kashiri. Mibvunzo yavepo ndeyekuti kana vaviri ava vachinzvengana pane chichabuda here munhaurirano idzi, kunyange hazvo vamwe vatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo vakapinda misangano iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira uye vari mukuru wesangano reCenter for Good Governance vaFarai Maguhu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nemisangano yatanga iyi.
Zvunhu zvakanaka chaizvo, nokuti mukarangara pakagadzwa vaMnangagwa vakati inini am a listening president. Saka zvazvinongoreva ndozvokuti masangano amachechi naivo vezvematongero wenyika vakati huyai tisangane tione kuti pamunogunun'una napo ndapapi tipagadzirise. Asi chinozoshamisa ndechekuti vamwe vanoda, vamwe havadi. Asi tikazonzera kune zvevamatongero wenyika ndopanoona kuti they are not genuine, they are not serious about solving my problems enyika ino. Toendako kune vamachechi ivava ndopanoona kuti vachakapindana nadhiabhurosi, havasati vanyatsokutendeuka kuziva kuti chii chinofanira kuti chiitwe. Nokuti kana uri wechechi zveshuwa ukakokwa iwo tadza kuenda, zvinotoshamisa kakuti kana kuchechi kwacho unenge uchiparidza chii.
Vamago,
nhaurirano chinhu chinoratidza kuva machuwa kana kuva vanhu vabhazera. Asi kana pachinzi pari kuda kuitwa nhaurirano, pane zviga zvakawanda zvinofanira kuti zvicherechedzwe kuti pave nenhaurirano inobuditsa pundutso kana kuti inogadzirisa zvinetswa zviripo. Chekutanga ndechekuti tinofanira kuti tiratidze kuti tiri kurevesa kana tichiti tiri kuda kuti tiite nhaurirano. Chechipiri, panofanira kuti pave nehurukuro tisati taita nhaurirano idzodzo. Hurukuro dzinotibatsira kuti titi oraiti tonosanganirana kupi tichiita nhaurirano, nekuti venyu inokosha. ndosaka muchinzwa vanotamba nhabvu kune inonzi home and away. Saka haungarambi uri pahome chete. Kochi uyewo zvekare nyaya yekuti ndiani achange ari mutongi gava panhaurirano idzodzo. Saka handioni sekuti nhaurirano dzakaitika nezuro idzi dzatanga nhaurirano dzezvokwadi dzichagadzirisa humhondi huri kuitwa nemauto nemasecurity forces munyika. Kurohwa kuri kuitwa vanhu mudzimba mavo. Zvimwe zvinhu hazvitombodi hurukuro, zvinongoda kuti mapurisa aite basa ravo. Vanhu vari kutyora mutemo vasungwe vaendeswe kumajeri, vakasungwa zvisiri pamutemo vabuditswe vadzokere kumhuri dzavo.
Vachiri mhanzi, kana pachiitwa nhaurirano hapafaniranga here vanhu vachingoitawo kunzvimbo dziri neutral nezvavataura izvo kuti panofanira kuita mutongi gava?
Munotaura chokwadi, asi ndiri kuona sekuti tinokanganwa chane zuro nehope. Pakaita dispute muno muZimbabwe yokuti ko hawina maelections ndiani. Vamunangagwa pana pavakambotaura kuti ndahwina, asi vachamisa vakataura kuti ndahwina. Vakati oo zvakadaro, chirega tiinde kune vanga vachiita basa iroro. Vakaita basa iroro nobva vataura kuti vamunangagwa vahwina. Vachamisa vakati aiwa handizvo. Nobva vamunangagwa vakati zvakanaka, ngatichiwana anotiyananisa ndokuenda kumakoti, ndopane nyaya ipapo. Saka zvazvinoreva mukatarisa mastatement nhaurwa dzaitaurwa navamunangagwa nenhaurwa dzaitaura vachamisa zvakatosiyana.
Timbopindirawo here ipopo?
Pindai vamaguhu, pindai.
Vamunangagwa is part of the problem. Ndivo commander in chief of Zimbabwe Defense Forces. Ndivo vane mauto ari kufamba door to door vachipwanya dzimba dzevanhu, vachirepa madzimai, vachirova varume, vachiridza nyere live ammunition, vachiuraya macitizens. He is part of the problem. Havachikwanisi manje kuti vachiti kune vanhu vari kuponderwa masupporters avo, vochivati huyai kumba kwangu kustate house kunoku tiite hurukuru hwekugadzirisa dambudziko. Zvakafanana nekuti mbudzi dziri kuchema kuti tapedzwa nemapere, then chifu wemapere wochiti huyai kuno mubako rangu tiite hurukuro tigadzirise kuti mungaite sei kuti murege kudyiwa. Vanoenda ikoko vanosvika vachinodyiwa. Ndosaka ndiri kuti ini paidiwa nzvimbo iri neutral yekuti vanhu vanofila safe.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa okubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira chirumanzu vachitaurawo vari parunare muHarare neStudio 7. Mumiriri weNorton mudare reNational Assembly vatemba muliswa vambosiya chigaro chasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa muchine mekunge mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichaongorora vamuliswa nevamwe vatatu muchine mekunge imwe kambani yaiongororwa nekomiti iyi yamhangara kuti vamuliswa nevamwe vavo vakanga vakumbira choko muhomwe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda vati komiti yepamusoro-soro muparamende yeStanding Rules and Orders Committee ichagara pasi yodoma nhengo dzekomiti ichaongorora vamuliswa nevamwe vavo vatatu mushure mokunge imwe nhengo yedare iri vadudzai mataranyika vazivisa dare kuti nyaya yakabuda mubepanhau reHerald nemuvhuro inosvibisa chimiro cheparamende. Bepanhau reHerald rakaburisa nyaya yekuti vamuliswa nenhengo dzekomiti yavo dzinoti vaPrince Svanda navaAnele Ndebele veMDC Alliance navaLeonard Chikomba veZanu PF vakakumbira mazana mana ezviuru zvemadhora kuna vaJR Goddard. VaGoddard muridzi weimwe kambani yaiongororwa nekomiti yavamuliswa nenyaya dzeuori huri kuitika kukambani yeHwange Colliery. Zvichitevera kukwidzwa kwenyaya yemudare, vaMudenda vati nyaya iyi ihombe uye inoda kuongororwa.
And protect the image of Parliament and its committees and members.
Nyaya iyi inofanira kuongororwa senzira yekuchenura dare rino, makomiti aro pamwe nenhengo dzaro.
Moshure meizvi vamuliswa vati ivo munhu akavimbika nekudaro vaona zvakakodzera kumbosuduruka apo ongororo iyi ichange ichiitwa. Vamudenda vatambira izvi vakati Standing Rules and Orders Committee ichadoma achasanobata chinzvimbo ichi panguva ichange ichiitwa ongororo iyi. Pari zvino MDC nezano PF dzinonzi dziri kuongororawo nhengo dzadzo panyaya iyi. Nyaya yeuori kuwange yatsviriridza muparamende uye vaimbove muboard rekambani iyi vakaudza komiti yavamuliswa kuti pane makambani akawanda akaita seyava Goddard neyava Shepherd Tundia nemamwe ari kumora kuwange, asi kambani ichisara isina chinhu zvekutadza kubhadhara vashandi. Gore rapfuura vamuliswa avo vanozvimirira muNational Assembly vakamboda kusiya basa rasachigaro wekomiti iyi mushure mekunge nhengo dzezano PF dzaramba kuti mumwe muzvina bhizimisi ane chikamu mukambani iyi. Vanik Hook Stratton vape umbowo maerano neuori huri kuitika mukambani iyi. Zvichakadai, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda vaudza dare resenate kuti mauto akapinzwa mumugwagwa mushure mekunge mapurisa akurirwa nevanhu vaikonzera mhirizhonga, vachipindura mubvunzo kuti bazi ravo riri kuita sei nenyaya yekuti pane vana vechikoro vave kutya kuenda kuzvikoro vachitya masoja. VaMatema Danda vati vana vanotya vanhu vanovashungurudza kwete vanovachengetedza, asi vati vakasununguka kuenda kunzvimbo dzine vana vasiri kuenda kuchikoro nekuda kwemasoja.
Ndiri kukumbira honorable senator vatipe zita rechikoro kana zvichigona nemvumo yenyu nevamwe inini nemota
mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vati kunyange hazve mitsetse yave kutanga panzvimbo dzinotengeswa mafuta emotokari munyika mune mafuta akawanda anokwanira munhu wese. Vati mitsetse iri kukonzerwa nenyaya yekuti vane dzimotokari dzinotakura mafuta vakambomira kutakura mafuta sezvo vaitya kuti motokari dzavo dzingapiswe panguva yemhirizhonga yaiitika pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Vagumba vati Reserve Bank of Zimbabwe yakatoisa parutivi mari inokwana kutenga mafuta emakore maviri. Vati apo nyika iri kushandisa marita mamiriyoni manomwe nemazana matanhatu ezviuru edizeri nepetro pazuva. Pari zvino vari kutenga marita anodarika mamiriyoni mapfumbamwe pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwenhaurirano pamwe nezvingaitwe nevanhukadzi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Yapera regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Vedzisvondo vanoparura zvine mutsindo musangano wekuti munyika muitwe nhaurirano. Varayiridzi vanoti kunyange hazvo vari kutyisidzirwa vacharamba vachirangwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani sulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 7 Hlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sifuna ukuthi siphakamise indaba yokukhulumisana kwamaZimbabweans ngoba siyabona ukuthi kule zinto eziningi ezingahambi kahle emphakathini kodwa zingalungiswa lokukhulumisana. So umkhuleko lo uhambe kahle kakhulu abantu labo kade sifisa ukuthi babe khona babuyile.
Abe inhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano weChristian denominations in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo.
Abantu laba bacalwa ngecrime of theft on grounds that at the time besiya raider. Izinto ezilooted abasazanye basihambisa e-police station. So the state is accusing them ukuthi they had my intentions to steal.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo uphe amapholisa amabili ilungelo lokuba udaba lwabo luye kwahlulelwa ngomunye umantshi. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kungene kulanga lesithathu lamhlanje izikolo eziningi sezivaliwe ngoba kungafundwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kungene kulanga lesithathu lamuhla izikolo eziningi sezivaliwe ngoba kungafundwa. Inhlanganiso eziqoqe ukukhalala umsebenzi lokhu ezibalisa iZimbabwe Teachers Association le Progressive Teachers Union of Zimbabwe zithi ababalisi bazabuyela emsebenzini kuphela nxa uhulumende engengezelela iholo labo. Inhlanganiso lezi zithi njalo isilinganiso sababalisi abangasayi ezikolo sifika kumachumi ayisithiyagalombili ekhulwini i-80%. Kuthi labo abahambayo kabafundisi. Lanxa sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba, uhulumende sechilo ngaphambilini ukuthi kalayo imali yokungezelela izisebenzi zakhe iholo. Untungamili Nkomo Studio 7 uqoqe lesiphathamandla seZimta umnumzana Richard Gundane wachasisa ngomumo osezikolo.
Esikubonayo ke ukuthi endaweni eziningi ababalisi abahambi esikolo nxa sikhuluma ngama percentages ngakhuluma ngama 80%. Abanye abahambayo ke kukhanya bayahamba kodwa bengagcini besebenza nxa besendaweni yabo, kutsho ukuthi bayabe labe ku-strike kodwa kuyi-sit-in. Abanenge i-strike yabo it's stay at home basekhaya. So yiyo into esiyibonayo ukuthi lokho kwenzakala lokho even kusasa siyabe siloko siqhubekela phambili lokukhala lomsebenzi. Sesidinga ke khathesi ukuthi sibone ukuthi ngaphambilini sesizadinga ukuthi sikhulume nezinye ingatsha zikahulumende. Sesibonileke ukuthi sesibe sakhuluma le-executive lama-ministers. So kuzameleke ukuthi siqhubekele phambili sikhulume ngephalamenti yeZimbabwe ngoba layo njengelokhu zenu njenge-legislature balakho okumele ukuthi sikhulume la. So siza kudinga-ke ukuthi sikhulume logatsha lonolo olukahulumende ukwenzela ukuthi sibone ukuthi kungaphathisa njani ababalisi. Kodwa sikhuluma njekhathesi hhayi ukukhala lomsebenzi uloko oqhubekela phambili.
Kula nkulumo ngisho phakathi kwenu lo hulumende esikhona kwamanje sikhuluma nje.
Hayi sicineke ukukhuluma lo hulumende ngemande kuleviki sakhuluma sabona ukuthi ezinye izinto sizasikhambisa njani ngaphambilini. Kodwa ke kungelamphumela ephumileyo kulelo la. So sizabe siloko sidinga ukuthi sihlale phansi labo ukwenzela ukuthi sidinge ukuthi lokho esikuthi ngama non monetary benefit, lokho esikuthi nama education sector specific allowances singakusebenza njani. So siyabe siloko silala nabo phansi yebo bavumile ukuthi ngaphambilini siyaphambilisa lesiloko sihlala phansi sibone ukuthi kungalungiswa njani.
Nxa sikhangela inhlelo kwezemfundo ungathi ziphazamise kanjani okwamanje nxa sikhangela imihloliso ekaJune sikhangele lezinye inhlelo nje kwezemfundo ungathi ziphazamise kanjani ngokukhala lomsebenzi kwenu?
Yebo ke kuyaphazamisa, kuyaphazamisa sibili. Lathi yikho esikuthoyo ukuthi lokhu kungakayenzakali ukuthi inhlelo zefundo ziphazamiseke. Kumele ukuthi inkulumo zethu esizenzayo yona iyidialogue ngesikhiwa. Thina-ke imisebenzi lohulumende siyenze ngendlela ezayenza ukuthi kube le mpumela ekwanisa ukuthi abakalisi baphiwe imali eyenelayo.
Alo-ke ngumnumzana Richard Gundane, isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGweru.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano weChristian Denominations in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe, ezomnotho kanye lenhlalakahle kaZulu. Abo manyano lo banxusa abenhlanganiso ezithile zikaZulu kanye labamabandla ezombusazwe, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli weZANU-PF akabuyanga emhlanganweni owenzelwe eHarare International Conference Center lanxa phambilini ubesazisile ukuthi uza kuba khona emhlanganweni lo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Beziculwa bezigcwele ukukhalaza kuNkulunkulu ukuba angenele eqedeni indubo ilizwe leZimbabwe libhekane lazo. Lanxa umongameli Mnangagwa ubengekho, ubemelwe ngumphathintambo wezomvikela onguye njalo umgcinisihlalo weZANU-PF unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri ofunde amazwi kaMnangagwa.
You will realize that congregants of the church,
sizananzelela ukuba abantu banye abasemabandleni ezokholo yibo njalo abatholakala emabandleni ezombusazwe. Njengomongameli olalelayo, ngizimisele ukuzwa imibono yenu
on various issues and developments in our country.
Ukungabi khona kukamongameli Mnangagwa kube yinto ecunule abamanye amabandla ezombusazwe abenxusiwe, agoqela umnumzana Nelson Chamisa oMDC oveze ukuba ubefisa ukuba ngabe uMnangagwa ubekhona.
I'm coming here as a leader of a people who have been brutalized, assaulted.
Zalapha ngingumkhokheli wabantu abahlukumeziwe, batshaywa hatshi ngoba belomlando, kodwa ngoba kungamalunga e-MTC. Angizwisisi mina ukuba kungani sijezisa uZulu ngendaba zezombusazwe. Leli lizwe liqakatheke okwedlula umuntu wonke.
This country is far more important than any one of us.
Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, ZCC, uDr. Reverend Kenneth Mtata, uchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Sifuna ukuthi siphakamise indaba yokukhulumisana kwamaZimbabweans, ngoba siyabona ukuthi kulezinto eziningi ezingahambi kahle emphakathini, kodwa zingalungiswa lokukhulumisana. So umkhuleko lo uhambe kahle kakhulu, abantu labo kade sifisa ukuthi babe khona babuyile. Futhi siyabona ukuthi kuzoba le ndawo yokuthi sihambe phambili ngendaba leyi, ukuze siyobona umongameli welizwe ahlangane lalo omele akhulumisane laye uNelson Chamisa.
Ukungabi khona kukaMnangagwa uthi akubahluphi kangako njengoba ethumele abaze ukuzommela.
Hayi, sibe sizojabula kakhulu kodwa kuyenzeka ukuthi umongameli umela yenza ama priorities asazi ukuthi i promise lapha lo chairman we ZANU-PF u minister Mchinguri ukuthi umhlangano ozayo uzobe khona, so sizothatha leyo ayi commitment sihambe nayo phambili.
Umthatha uthi owalamhla umhlangano wahlukile kulobizwe ngumnangagwa lapho enxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe aphatheke kukhetho lwanyakenye.
Upresident ule right yokumema labo abasebenza layo kuleze mbusazwe. Izolo wa umhlangano wama politicians le ibe ibroader conversation, so sicabanga ukuthi le ibalulekile ngoba ibuyisa wonke umuntu.
Unkosikazi Hingani Mkandla ovele kobulawayo uchasisa ngomhlangano wanamhlanje.
Ngizwile ukuthi into eyenza abantu bengazwanani yokusela ukuthula. Nxa kungaba lokuthula ebantwini singahlalisana kuhle. Kusuka lapho esihlala khona ezindlini zethu, kuma communities lapho esihlala khona, kungaba lokuthula. So engunanzelela kakhulu ukuthi kufanele siqale siyeshumayela ilizwi lokuthula.
Laye njengochamisa usole ukungabi khona kukamnangagwa.
Ambona ngani ukungabuyi kwapresident la akubanga kuhle. Ngabe ubuyile njengomkhokheli wazokuzwa ukuthi kathi njengabantu bezinkonzo, amabhishophu ezinkonzo bebizile ukuthi asibe sizohlangana, befisela ukuthi kube lokuhlalisana phansi kukhulunywe ndawonye, ezokuzwa ukuthi kathi abantu bafiselani, abantu bafunani ngelizwe.
Lo mhlangano owenzelwe eHarare International Conference Center uqoqwe ngabomanyano owe-Christian Denominations in Zimbabwe, ungenwe ngabenhlangothi ezishiyeneyo zempilo ogoqela abezombusazwe, abakubhizimusi, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu labavele kumabandla achiyeneyo ezokholo lwesiKristu. Bekuculwa ezokholo njalo kuthandazelwa ilizwe leZimbabwe ukuba lenelise ukuphuma ebunzimeni elibhekane labo. Ingoma zonke bezihlatshelwa bezifakaza ukukhalaza kuNkulunkulu ukuba akhokhele enhlelweni zokukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zabantu baleli lizwe. Imele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umthethwandaba kamanji kobulawayo lamhlanje uphe amapholisa amabili ayewetheswa icala lokujontsha ilungelo lokuba udaba lwabo luye kwehlulelwa ngomunye umanji, bethi unkosikazi Sithembiso Ncube abamthembi ukuba uzaphatha kahle icala labo engayelamanga cele. Batsho lokhu ngoba ngeviki edluleyo ubalele imvumo yokuhlawulela imali yesibambiso sebail njalo lezinye inkulumo zakhe ezingabaphathanga kahle. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ngokobulawayo, amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili ethoniswa emthethwandaba kamantshi e-Trade Gold, lapho umantshi uSithembiso Ncube evumele ukudluliselwa kwelinye idale udaba lwamapholisa acalwa ngokuthatha ngaphandle komthetho impahla eyayithunjiwe ebalisa amatanka egas labomakhalekhukhwini. Uthulani Nyathi lo Victor Peter Munondo abasebenzela enkambeni yamapholisa emzini wentumbane bebemelwe ligqwetha unkosazana sisasenkosi Sihwa owedube Banda Nziraya Penga and Partners batshele idale ukuba izibotshwa zithi aziboni ezalalela ahlulele ngokuqondileyo icala labo. Unkosazana Sihwa uchasisa icala lezibotshwa.
Abantu laba bacalwa nge-crime of theft on grounds that at the time besiya raider izinto ezilooted. Abasazanye basihambisa e-police station. So i-state is accusing them ukuthi they had my intentions to steal.
Unkosazana Sihwa uthi lamuhla bekumele liqale ukwahlulelwa leli cala kodwa izibotshwa zalile zacela ukuba liyethonisiswa kwelinye idale.
Namuhla besifike kothi bekumele siqalise i-trial kodwa ama-accused persons babele lo mbono ukuthi i-trial yakhe won't be fair in terms of the constitution on grounds that the same court yet dismiss IPL application. Yeah. So because of that, bacele ukuthi in case yabo be transferred to another court where they feel that they are going to have a fair hearing in terms of section 69 subsection 1 of the constitution. Njalo sithe sikucelile yona le application sigrantiwe indaba yethu sisiza ngena ku court 5 sokumele sihambe kathi ku court 5 siyedinga ilanga lapho sizangena khona for trial.
Umchuchisi umnumzana Alphonse Makonese yena utshele idale ukuba inkamba yamapholisa entumbane yathola umbiko othi kulempahla ezazithunjiwe zafihlwa emoteni efileyo esilindweni samabhasi esentumbane bus terminus lapho izibotshwa ezathunywa iziphathamandla zazo ukuba ziyecwayisisa ngalezo mpahla kodwa baphenduka enkambeni belengise izandla. Unyathi lo munondo bacalwa ngokuthi bathi befika lapho okulempahla khona batshela abalindi bale indawo ukuba babatshengise impahla ezithunjiweyo bathunyiwe ukuzozithatha babikwa baqhubeka bezithatha kodwa abafikanga lazo enkambeni. Babikwa njalo ukuba befika kule indawo babezibiza ngokuthi ngumpholisa uMaveya lomoyo. Impahla ezithunjiweyo abasuka lazo entumbane bus terminus abangazifikisanga enkambeni yamapholisa zibalisa amatanka amabili egas alesilinganiso sama kg amahlanu omakhala ekhukhwini abayisificaminwe mibili lembodlela eziyisithupha zamanzi ebattery njalo lokhu kwabhalwa kugwalo lwezehlakalo zentumbane bus terminus. Kusenjalo kulojaha okhankasela amalungelo ombusazwe namalungelo abantu ukukhanya kwenkosi Mkandla yena obemelwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights ophume engelacala ngemva kokuma phambi kwedale likamantshi eGwanda lapho ecalwa ngokuba wadala udlakela lokubulala impahla ngesikhathi kutshengiselwa kunyanga edluleyo. Kusenjalo umqondisi wenkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe u-engineer Louis Mukwada uthi inkampani ilahlekelwa imali eningi kakhulu ayitholi inzuzo kuhlelo lokuthwala abantu besuka edolobheni bebasa emalokitshini kodwa bakhangelele ukuba uhulumende angenele abatholise imali yokuvala leyo elahlekayo. Kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngenyanga edlule uhulumende ubambe ngamandla ukuba inkampani National Railways of Zimbabwe labanini bamabhasi azimeleyo bathwale abantu ngedola ukuya lokuvela edolobheni kuthi isitimela sona sihlawulisa ingxenye yedola elingalethi inzuzo kuNational Railways of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkulumo zokuxazulula inkinga zombusazwe elizweni seziqalile lanxa inkokheli ebalulekileyo nxa kukhangelwa impumela yokhetho ebalisa umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa bengakadibani mathupha. Abanye bathi lokhu kufana lakudala ngesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho kubusa umnumzana Ian Smith lapho okwenziwa inkulumo kulabo Bishop Abel Muzorewa labanye ababizwa emhlanganweni wenkulumo ezifana lalezi ezifuna ukwenziwa kodwa inkokheli yezaphu leyezanu ingayanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi wesonto yeBaptist uReverend Ray Motsi endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda onguye osungula lingxoxo.
Daba okokuqala kungani sapha iZimbabwe ithemba lokuthi thina sizalungisisa ezenotho ezepolitics. Ngaphambilini impumelo yama-election ayisahambanga njengoba abantu bavota. Saphinda samemezela sathi sifuna kube lenkulumo ye-legitimacy yokuthi sibili umongameli ngubani. Abantu basihleka sathi sifuna ukuthi sikhulume, yikho thina sizimisele ukukhuluma sibili, hachi kubutha abantu bona ngani ikudlala ngesikhathi njalo upresident Nangagwa umuntu ofanele ukuthi laye buye engupresident weZanu PF hayi kubuya njengopresident welizwe sefike lecture etshela abantu ngani ungulecture noma ngutitcher sibona ngani ikudlala ngesikhathi kakabakazimiseli ngabe ngine khonapho kwamanje
ye hayi kuyezwakala mfundisi Motsi uyayizwa nanso imbono kababa uMafa lapha uthi yena hayi kumele bahambe belingana kungabi lo mongameli uthini wena
ya ngiyabonga baba ingxoxo yeZimbabwe yokukhulumisana kwabantu into enhle thina abamabandla abamachurch siyakusekela lokho ngoba izinto ezombusazwe nxa bona bengavumelananga bona ngokwabo kunzima ukuthi kuba lokuthula ukuhlaliseka koluntu eZimbabwe so besicabanga ukuthi kuhle kakhulu yikho ubona njengamabandla siyazama ngandlela zonke ukuthi sikhuleke lokubuyisana ukuthi sizame ukuletha abantu ukuthi babuyisane kukhulunyisane ukuthi balungise izinto zeZimbabwe so thina siyakwethemba kodwa into eswelakalayo eZimbabwe ikaphesi ukuthi khona lo bakukhulunywa khonoko ukuthi khona abantu kumele bakhulumisane akukabe le lamanyathela asegcekeni ukuthi kukhulunywani kathi
nantu daba baba Mafa uyakhuluma lapho umfundisi ukuthi kanti vele kukhulunywa ngani kuyini nxa kuthiwa bamele bakhulume kuyini kahle kahle ukukhuluma kwakhona ukukhulunywa
into yokuqala ngifuna ukuthayela ihlombe uDr. Reverend Motsi umlamlankunzi ungakuthi wena uyalwa uphinde ube ngumlamlankunzi kwenzakala ngo-1896 uRhodes wahlupha amaNdebele inkosi uRobheng lo wanyamalala wazenza umlamlankunzi lanamhla lokhu esihlupheka sisize ubuhlungu becolonialism awusoze ukuthi wena lawe ufuna ukwenza i-solution sisiba ngu-chairman umlamlankunzi e-Afrika lapho kusadik community sibe le-AU sibe le-AU uma sokusala kule United Nations angithi so sibona ngani ukuthenga isikhathi lokuphambanisa abantu esingathi ngesikhiwa buying time sikhuluma ngani i-agenda yiphi i-agenda yi-legitimacy ama-election thina njengoba salitshela kudala ukuthi asiwavumi ngoba siyakwazi ukuthi sanqoba yinto yokuqala esizakhuluma nge-legitimacy ukuthi kanti ngubani ofanele ukuthi ebe ngumongameli singasuka lapho sesibonile ukuthi hhayi sisebevumile abantu sesingadinga into ekuthiwa yileyana transitional authority engagcina sibanjwa ngomunye ongasiyo-politician bonke laba abantu ababebe ngama-politician bayake bengama-observer sidinga abantu abangathi bambela uhulumende kwesikhatshana kusalungisa imithetho lama-reforms loku-regulariza imithetho loku-harmonize i-constitution khathesi i-MDC alliance ingake yacheya lowo mhlangano naiza iZanu PF ingake yacheya lowo mhlangano ngoba ba-interested njalo ngifuna ukuthi ubaba uMotsi engilalele ngithe abantu abatholeleneyo yiZanu PF ne-MDC alliance abantu abangancedisa labo i-civic society inclusive of labor churches all NGOs
ye mfundisi Motsi ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo kathesi kuzagcina kukhona yini okuphumelelayo njengoba bonke bakhanya ababili laba umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ukuthi bale nto abafuna kuqala ezilungiso ubone ngani kuzagcina kuphumelela yini
okwakathesi mnumzana ukuthi kukhanye ukuthi kuzaphumelela yini kumbe hathi hayi lawo ngamanga ngoba into ekhona ukuthi abantu kumele babe lombono ofanayo ukuthi siza silangazelela ukusuka lapha sisiya laphaya ukwenzela ukuthi khona singakhutha umbono lowana at least kuya abantu bayenelisa ukubuyelela kuleziyana indawo ukuthi kathi siphambukela kumbe sile problem lapha.
Alo ke ngumfundisi wesonto eBaptist uReverend Raymond ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Live talk uhlelo oluza manje ke ngemva kwemizuzu emhlanu elandelayo sixoxa ngokudaba oluhlelo oluthiwa asihluzeni bomama. Sixoxa ngemizamo eyenziwa ngamabandla atshiyeneyo ezokholo lwesiKristu njalo lawo ezombusazwe ukuthi kukhulunyiswane phakathi kwenkokheli yeZimbabwe eyombusazwe. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ukuthikaza kwamanye amazwe awe-European Union ukwamukela kozibeke esikhundleni sokuba ngumongameli okwesikhatshana kweleVenezuela uJuan Guaido kungabe kunikeze ithuba umongameli Nicolas Maduro lokuqinisa inhlelo zakhe zokuphatha ngocuku labo abaphikisana lombuso wakhe. Ele Hong Kong seliqalile ihlandla lokuqala lokubunjwa komthetho wokujezisa labo abeyisa ingoma yesizwe yakwele China iNational Anthem. Lumthetho udinga ukuhlawulisa abazafunyanwa beyisa iNational Anthem inkulungwane eziyisithupha zamadola i-6300 loba ukugwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka emithathu. Lapho ke besijayiva lo Skyiva esithi yena imali yeqolo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani kuhlelo lwethu kasikhangele inhloko ebesilazo. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano weChristian Denomination in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga elizwe elibhekane lazo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilichiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lingasithinta ngo-past 6 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.